Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuchimanimani kuManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi. Nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. ZANU PF yopomerwa mhosva yekupindura munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuChimanimani neChipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vashanu vafa nhasi kuChimanimani zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu kunzvimbo yeSkyline. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Motokari yemasoja yatadza kumira ikatsika vanhu vashanu vakafira ipapo panzvimbo yeSkyline muno muChimanimani pavanga vakaungana neuwandu hwavo vakamirira kutambiriswa chikafu icho chavasina kuzowana. Mumwe waona izvi zvichiitika vatichaona chinamira. Vati rori yemasoja iyi yashaya mabhureki zvaitadzisa kumira sezvo mutyairi wemotokari iyi anga achimhanyisa motokari iyi.
Pairo rori repuma remasoja rinonga rabve kusirivha uko richichida rosvika pagomo manje ndinofunga mabhureki arusa ngokuti razoende kwaati anhu tizai, saka anhu azoti panda anga akaungana kwakubva iro raende kuende kuchizotorovera paambulensi kuitira anhu anga akazare pese apapo apa. Saka anofunga dani kuma 5 here kana kuti anhu angani atizozonaswa hedu kuzwa kuti namba yacho ngeye anhu angani adini ashaika asi pafano amwe akakuwara.
Amai Molin Tembo vati vaona imwe chembere ichibuda matumbu mushure mekutsikwa nemotokari iyi uye vati vamwe vakuvara vatakurwa kuendeswa kuchipatara.
Ini ndangoona matumbu angangoripo panze kuti akuputika angotsikwa nemota kwabva aputika matumbu ake kwakuvhurika dumbu rake zvichoperawo zvangu daro ndomuonero wandangoita vamwe ndazonge ndongotizawo ndisingasazivi kuti zvakamira zvakadini ndotiza ndoti hapane zvaitika.
Ana mukoti vedumba riri kushandiswa sekiriniki yakaiswa paSkyline zvichitevera mafasha muecyclone Idai vaudza Studio 7 kuti vafa nevakuvara vaendeswa kuchipatara cheChipinge uye vati tinzwe zvakawanda kugurukota rezveutano vaObedaiah Moyo avo vatisina kukwanisa kutaura navo pataenda pamhepo. Zvichakadai mumwe wevanga vakaungana paSkyline apa vaZefanaya Mabuka vati vazodzingwa pavanga vakaungana apa vasina kukwanisa kuwana chikafu chavanga vakamirira.
Chikafu hatina kuchiwana, hatisi kutombozivwa vangoti hanzi hati muchimbo dzokerai nekuti paitika dambudziko raitika accident yaitika iyo saka dzokerai henyu kumba mozodzoka tichazokutaurirai. Havana kutaura zuva.
Chikwata chevabatsiri vakabva kusouth Africa chiri kufamba nembwa chatanga nhasi kutsvaga vanhu vasati vawanikwa chichishandisa imbwa kuti dzifemedze pakange paine vanhu vakafa zvichitevera kusaoneka kuri kuita vanhu vakawanda avo vanonzi vakatorwa nemafashamu aya. Mutungamiriri wechikwata ichi vaJustin Colbert avo vanoshanda nesangano reGift of the Givers Foundation vaudza Studio 7 kuti vachashanda nemasoja pamwe nemapurisa emuno mukuedza kutsvaga vanhu vasiri kuonekwa. Hurumende inoti ichaedza pose painogona napo kuti itsvage vanhu vese vasiri kuonekwa nechinangwa chekuda kuziva zvakaitika kwavari uye kuda kuziva kuti vanhu vose vakaurayiwa nemafashamu aya vangani. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino vanosvika zana nemakumi masere nevapfumbamwe uye vanhu vanodarika mazana matatu havazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Thomas chiri pasi.
Hurumende inonzi yabvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. VaObasanjo vakanyora bhuku reutongo hwejekerere muAfrica pamwe chete nemutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaTendai Biti, vaGreg Mills uye vaJeffrey Herbst. Bhuku iri rinonzi Democracy Works Rewiring Politics to Africa's Advantage. Zvisinei nekumbononoka urongwa hwanhasi, bhuku iri razoparurwa muHarare navaObasanjo navaChamisa pasi peurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reSouthern Africa Political and Economy Series Trust. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana zvavari kuziva pamusoro pekubvutwa kwemabhuku uku sezvo vari kuNamibia, asi vati vachaedza kuti vanzwisise kuti chii chatora nzvimbo. Hatina ukwaniso kutaura navaBiti kana vaObasanjo sezvo vanga vaenda kunoparura bhuku iri kuMalawi. Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe zvaitika.
Haina kuti pakana chikonzero, hurumende yedu haineti nekuputira Zimbabwe mukunyara nekuita zvinhu zvinonyadzisa. Manje manje vanga vachiba chikafu chevanhu chakadhonetwa nenyika rese jekerere kuti chipuwe mavictims ecyclone Idai. Pakudhoneta hapana akambovaona, asi pakuba zvinhu zvevanhu ndoo paunovawana. Munhu anenge ane chake chaanenge agadzira, ivo vanongoziva kuzotora. Vatora mabhuku awa, havana kupa tsanganudzo. Ende zvatishamisa, vatora mabhuku awa abva auya na former president of Nigeria Olusegun Obasanjo na former AU chairperson Olusegun Obasanjo. Akapinda muno hapana kana wehurumende amugamuchira, ada kumuona, ada kutaura naye. Vanhu vasina kana hanya nehistori nerondedzero yeAfrica, asi vanonyepedzera kuda kuziva rondedzero yeAfrica, asi havakwanisi kana kutambira munhu mukuru akaita saOlusegun Obasanjo.
Saka mabhuku aya atorwa panhandare yendege aakuda kupinda navaObasanjo.
Mabhuku ava sezvamunoziva vaBiti navaOlusegun Obasanjo naGreg Mills vakanyora bhuku reDemocracy muAfrica ravari kutenderera pasi jekerere. South Africa vakagamuchirwa nemufaro, vari kuenda kuMalawi vari kunogamuchirwa nerufaro, asi munomu vatorwa sevatorwa, vatorerwa mabhuku, vanyimwa mabhuku avo. Kunyadzisa kwazvo, hamusati tamboona nyika yakadai yekuti inonyadzisa munhu akaita saOlusegun Obasanjo, munhu mukuru kune vanhu vese vari kutonga muno muZimbabwe, munhu akabatsira Africa, vanhu vaidhoneta zvinhu even kunyaya dzerusununguko. Vanhu veNigeria, mukuru akaita saOlusegun Obasanjo ndiani nani arimo muhurumende iko zvino angati angaidzana naye, wokuti paairport panoita vanhu vanofunga kuti vanotorera Olusegun Obasanjo mabhuku. Kunyadzisa pasi rese reAfrica.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevanomwe vafa zvichitevera kutsva kwaitika pachivakwa muguta guru reBangladesh. Vamwe vanhu vanonzi vajamba nepamahwindow kubva mu19th floor muchivakwa chemudhaka vachiedza kutiza moto wanga uchibvira. Vanhu makumi manomwe vanonzi vakuwara vachiedza kutiza moto uyu. Vanhu gumi nevaviri vafa uye vamwe makumi maviri vakakuvara zvichitevera kuputika kwaita bhambu panze penzvimbo yekudyira muguta guru reSomalia Mogadishu. Vaona zvichiitika vaudza Somali Service yeVOA vanoti bhambu raputika pamberi pemusuo wemba yekudyira mugwagwa wemaka awa mukurama ndo rauraya vanhu ava. Bato rezanu PF riri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge uko kune vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo tropical cyclone Idai. Vamwe vagari vekunzvimbo iyi uye mapepanhau akaita seNews Day neDaily News vari kuburitsa nyaya idzi vachiti zanu PF yaendesa motokari nenhengo dzayo kunogovera chikafu uye vanonze vari kunyima vamwe vasiri nhengo dzebato iri. Asi zanu PF inoti iri kungobatsirawo nemotokari dzayo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yezanu PF uye vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda pamwe nemutauriri weMDC kuManikaland vachimirira Mutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Vakapa kuuya chikafu munharaunda. Vanhu vezanu PF wakabva vada kuchitora chikafu chiya kuti vaite sendiwo vauya nacho. Dai vakagumira ipapo zvaitova nani. Dai vakatora vachichipa vanhu vese vari kutambudzika tinoti mhosva yavaizova nani. Asi vakanyanya kurwadza ndezvekuti vaakutanga kuti iwewe hausi wekuzanu PF haufaniri kuwana. Namwari namwari padambudziko rakadai zanu PF ngainyarewo ngaizwewo tsitsi.
Vamuponda pindai tinzwe.
Ipapa apa chiri kuitika ndechekuti MDC yapererwa nekuti ini chandakaona chakaitika nezviri kuitika ndekuti MDC yanga ichitaridzira kuti Zimbabwe ichapererwa iwo wozopinda iwo nekuya nemadhona because vanozoti ipati yemadhona ndio inofanira kunge ichiuya nerubatsiro chete. Asi wakashamisika kuona zanu PF ichimiramira ichiisa mota dzayo dzakanyorwa zanu PF ndo dzimwe dzayo maoteren vehicles ma4x4 akapiwa maMP nemaofficials epati akapinda mumusha achibatira kushakura zvinhu kubatira kudistributa zvinhu bhozi zvimwe zvaiva nemahelikopta zviya nemagonyeti asi aiperera kusina vanhu saka mota dzakapinda kubatsira kudistributa chikafu ichi chekuti hanzi zanu PF yakazopindai nemota dzezanu PF vaida kuti dzikasapinda kuti muvanhu motanga kupomera mhosva zvakare kuti zanu PF maona vane mota nyowani asi vanhu vari kutambudzika kudai mota idzi dzashanda dzapinda unobatsira saka ipapa vanhu MDC please leta zvimachua
vasaro vakapindaiwo tinzwa
tikaramba tiine tsika iri kuitwa nezanu PF kuti vanoramba zvavanenge vange vachiita unobatwa muoko wako uri muchigaba chine mabhanzi woti hausiriwe zviri pachena ende havana kuzvitanga nhasi. Zanu PF toziva kuti itsika yavo nguva nenguva. Isusu pakaita dambudziko rekuchipinge chimanimani inini semumutauri weMDC muManikaland ndakatonyora gwaro randaitokurudzira vanhu kuti rubatsiro ngaruende nekuna honorable sako nekuti ndinozvitambira kuti maparlamentarians nezvina baso dziwe bato ripi kana dambudziko rawo dzari wani. Saka tisu takatotanga kukurudzira kuti rubatsiro ngaruuye chero naani zvake tipe vanhu vawirwa nedambudziko vanhu vemuZimbabwe. Tikatotaura zvakare kuti hurumende inogochema chema kuti vari kutsvaga mota sei rubatsiro rwese rwu iye zvanope ine ma4x4 ayakapiwa chipira zvedidi mari dzakabiwa kana kunana chiyadzwa dzatiri kuchema sevana veZimbabwe kuti kubiwa kuri kunyanya. Asi saizvozvo taakushama kuti hatiri kuchema kuona mota dzezanupf dzakanyorwa nezanupf. Asi chindiudza iwewe kuti zvipfeko zvezanupf zvinozodikana pakudii.
Vamuponda, ko motokari dzese dzehurumende dzakaenda kupi? Sei bato rezanupf rine mota dzakawanda kudarika dzehurumende?
Ai waka blessing. Nyaya iri kuita ndeyekuti hatisi kuti mota dzezanupf dzakawanda kudarika dzehurumende. MP wezanupf ane mota yakabva kupati. Saka mota idzodzo ndo dzavanenge vachishandisa dzepati dzakanyorwa kutoti constituency yakati nemota. Saka zanupf sebato rinoshanda nevanhu vakatomobilaiza maMP ese enyika kuti no kana uine mota uya tibatsire chi vana venyika vatambura. Uyu comrade vati kutaura navo havasi kutaura zvine mafeti. Ini hatingatichi mhosva yekuti wazopfekere tishiti akapfeka zanu yakanyorwa zanupf. Asi dai kurudzi pari kunzi kana usina tishiti yezanupf hawandi chikafu. Ya ndo mhosva yakutaurika iyi because zvimwe zvacho zvakutaura kutsvagiridza shuwa kuti wakapfekerei hembe yakati uchipa vanhu chikafu. Aiwaka izvozvo ndo zvinoratidza kuti MDC kufunga kwachoka ndekuya kwehumbimbi ndoga kuti kana ndisingatongi ngaiparire nyika yacho zvechikafu zvaita. Kana tabva pachikafu ngatichitose kuti vana vaya vakapwanyura zvikoro zvavako hausi kuti adzorerwa.
Vamuponda, imbotisiyai vapinde vasari wakatipete chirongwa.
Ya tinoda kuti tibatsire vanonzi vamuponda kuti ngavanzwisise kuti kune inonzi government policy painenge ichiita urongwa hwayo. Government policy inojekesa pachena kuti zvipfeko zvebato hazvitenderwi. Haisiya yekuti ichoisi yemunhu kuti anazvo here kana kuti haana. Hazvitobvumirwi pese panoitwa magovernment programs. Saka kana ari muhurumende mupati inoti iri kutungamirira nyika vasingatozivi mutemo wenyika yacho ndopanototangira matambudziko edu chaiwo. Uye zvinoda kuti anzwisise kuti hatisati tabva padambudziko rechikafu. Pane vanhu vasati vawana chikafu. Saka izvi zvaari kuita izvi zvinorwadza kune vanhu vari kufa nenzara, vari kudya magwavha, vari kutambudzika, vari kubika mabhanana. Iye achitudza kuti nyaya chikafu takatopedza nayo takuenda panext stage. Inext stage yevanhu vari kutora zvinhu zvevamwe.
Zvamuruti government program, please. This is a program where everyone is involved. You cannot call it a government program. It's even government. There is no distinct monopoly kubatsira vanhu. Ma organizations say they are free to go onto the ground. Kimimi as even as MDC you are allowed. Hapana kurambidzai. Andidi.
Nhengo yezanupf vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC mudunhu reManicaland vachimirira Mutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Vanhu vakawanda vaungana muHarare vachicherechedza mwedzi wekurangarira mabasa anoitwa nevanhu kadzi. Vazhinji vachiti zvakakosha kuti paitwe mutemo unoomesera vanhu vasingatevedzeri zvinodiwa nebumbiro remitemo pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhu kadzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vataura pamusangano wanhasi vati nyika ine bumbiro nemitemo inosimudzira madzimai asi hapana chido chekutevedza zviri mubumbiro iri. Gweta vachishanda nesangano reWomen's Coalition muzvare Mesi Jaravani vati bumbiro rine zvikamu zvakawanda zvinosungira kuti pave nekuenzana kwemikana pakati pevakadzi nevarume, asi izvi hazvisi kuitika nekuti hapana kuzvipira kubva pane vari pazvigaro.
Saka chatinotarisira isusu kuti tikwanise kutarisa nedambudziko iri, tikwanise kurigadzirisa. Panoda kuva kuri nekuzvipira kunoitwa nehurumende, kuzvipira kunoitwa naivo vemapato akasiyana-siyana, kuzvipira kunoitwa mupublic sector, muprivate sector nemumabasa chaimo makasiyana, kuti pese panenge pachiiswa pane nzvimbo dzimwe dzinenge dzinoda kugadzwa vanhu vaone kuti panoitwa kuti madzimai nevarume vange vachinge vakamirirwa zvakafanira.
Vatiwo handi hurumende chete isiri kutevedza bumbiro, vachiti dambudziko iri riri mudzisvondo, masangano akasiyana siyana, makambani pamwe nemayunivhesiti. Vati sekuona kwavo paramende inofanira kudzika mutemo unotara zvirango zvekupa vanotadza kutevedza bumbiro nemitemo inoenzanisa mukana pakati pevakadzi nevarume.
Pange panodiwa mutemo unogadzirwa unenge wakamirira nyaya yegender parity, uchinatsokutaura masteps sekuti kana pachinge paitwa maappointments anenge asiri kukurudzira gender balance, chii chinoitika kumaappointments iwawo? Anonzi ari pamutemo here kana kuti anodeclarewa kuti haasi pamutemo? Vanhu vanogona kuita sei kana vachienda vachinoenda kumatarenzi mhosva vachimhanya nenyaya yekuti aiwa paita maconstitutional rights atsekererwa, zvinenge zvichizofambiswa sei? Izvozvo zvinogona kudetsera vanhu panyaya yekuti tione kuti gender balance ingateredzerwa sei.
Mumwe wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai zvakare achiita zvidzidzo zvemutemo muzvare namatai kwekweza, vati hazvivashamisi kuti hapana kuzvipira pakuenzanisa mukana nokuti varume havadi kurasikirwa nemasimba.
Varume vane zvakawanda zvekurasikirwa nazvo nenye pakana tikaisa that balance to say it's a 50-50. Because men ndo vanga vachienjoya mabenefits of the patriarchal system. Ndo vanga varo vari kupfugamirwa nekuombererwa nekuitirwa zvinhu. So you would realize kuti because there are more men who are in power, they are very reluctant kuti vaite sei vasiyewo vakadzi vachiwana all that 50-50, because it means losing power.
Vati vakadzi nevarume vanofanira kushanda zvakasimba kuona kuti mikana yaenzaniswa, sezvo kutadza kuita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo yenyika.
So we have to put pressure, men included, women also, putting pressure kuti tirikukumbirawo kuti zvatakanga takanyorerana pasi makatidedza kureferendum tikaenda takanosunga mazambia nemadhuku tikaswera tichitsva nezuva tichivhotera izvozvo zvatanga takawirirana zviya zviya, because that is the social contract. Could you must account to the people.
Mukuru wesangano reHelpline Zimbabwe iro rinoshandira kudunhu reMashonaland Central, amai Eunice Hove vaudza musangano uyu kuti kunyange hazvo bumbiro rakanaka chose panyaya yekusimudzira madzimai, bumbiro iri harizivikanwi kumaruwa.
Asi ndichitora inini semuenzaniso nekwandinoshanda kuMashonaland Central, unoona kuti madzimai aikoko haana ane nzara information. Wongu, there are provisions for them to better themselves, but the information is not cascaded to the grassroots, and that inhibits the balance for better for the women in rural areas.
Vatikana madzimai akaziva mutemo anokwanisa kurwira kodzero dzavo zvine simba. Musangano wanhasi waitwa senzira yekucherechedza kukosha kwemadzimai, National Women's Month, uko kunoitwa muna kurume gore rega rega. Musangano uyu waitwa pasi pedingindira rekuti hashtag balance for better, uye wange wakarongwa neStudio 7 ichishanda nemedia center. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangusha.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba vari kutungamira chikwata chine vamiriri vemapato ane nhengo mudare reparamende chiri kushanya kuSouth Africa kunodzidza nezvemafambisirwo esarudzo kubva kusangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reIndependent Electoral Commission of South Africa. South Africa iri kugadzirira sarudzo dzayo idzo dzichaitwa musi wa8 Chivabvu gore rino. Vari kumirira mapato avo vari muchikwata ichi vanoti vaDouglas Mwonzora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vamunyaradzi Paul Mangwana veZANU PF, vaObert Gutu veMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, vamasango Matambanadzo vebato reNational Patriotic Front, vatemba Muliswa avo vakazvimirira, pamwe nemamwe makomishina eZEC anoti vaQubani Moyo navautoile Slaigwana. Vagutu vanoti chikwata chavo chadzidza zvakawanda kwazvo kubva kukomishini yesarudzo yemusouth Africa iyi mumazuva maviri avari munyika iye. Zimbabwe inotarisira kuzoita sarudzo dzayo muna 2023. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro perwendo rwavo.
Tichiri kuno kuCenturion kuSouth Africa, kwatanga tiri pa yatingangoti muchirungu study tour IEC Independent Electoral Commission munomu South Africa tangasiri delegation ya wano wakati wandei kubwa ku Zimbabwe chinangwa chedu choku ya kuno changa chiri chokuti tizizeo nukuwona awo kuti we Independent Electoral Commission munomu South Africa wana mbojifambisa sei sezo iwo wari kugadziri za kita na elections awo muswa May 8 gorerino saka yanga iri tuwa yekuti tidzidzewo tatidza zvakawanda vachititaridzawo zvavanoita kugadzirira kwavanoita vachititaridzawo zvose nezvekuti kana vamuso kuvhota vanhu vanenge vachivhoteswa sei nyaya yekuti kana maresults achibuda anenge achizotumirwa kumasenders anozenge achizopatsanura kana kutetsenyura maresults nenzira dzakaita sedzipi saka tingangoti tadzidza zvakawanda zvokuti patapedza zuva rechipirira nhasi tanatsonzwa kugutsikana kuti kufamba kwataita kuuya kwataita kuno kwativhura pfungwa nekuti jekesa nezvimwe zvatasingazivi taakuziva
vazhinji vangada kuziva kuti zvinobatsira nyika nenzira ipi tichiona kuti Zimbabwe inotozoita sarudzo muna 2023 imi muri kuenda kunodzidza zvinhu izvi nhasi
zvinobatsira nyika zvakanyanya ndonga ndoda kuti vatereri vanzwisise kuti nyaya yemaelections muchirungu vanoti ivo election haisiri an event it is a process ndoona sokuti ndodambudziko ratinowanzokusangana naro muZimbabwe kuti tinongozoti kana pane zuva ratarwa rokuti maelection achaitwa musi wakati ndopatotanga kuda kumhanya mhanya kugadzirira kuti zvinhu zvose zviripo here maballot paper achazenge achigadzirwa kupi masecurity features acho anenge akambomira sei nezvimwe zvakadaro code of conduct dzevanenge vachikwikwidza dzinenge dzichizogadzirirwa sei zvino nguva zhinji tinoona kuti tinozopinda muelection tisinawanatsogadzirira saka izvinobatsira pakuti 2023 tingangoona sokuti kure asi haandi kureba nokuti election iprocess haisi event
vagutu chinonyanyonyunyutwa nacho musarudzo dzemuZimbabwe kupindira kwavanoti kunenge kuchiitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika mukufambiswa kwebasa neZimbabwe Electoral Commission zvinhu zvokuti kana dai makaenda kunodzidza kune vamwe hamugone kuzvimisa izvozvo zvingagadziriswa sei
izvo ndozvimwe zvatibatsira nokuti ndataura ini kuti pane vamiririri vemapato ari muparamendi ini ndandakamirirawo MTCT izvo zvatipa mukana wokuti tizivane tikurukurirane titi kana zvatigadzirira maelections tisangoita zvimwe nguva zvokungofungirana nokuti tie tisina kuwana mukana kana kuti mikana yekugara pasi tichionesana saka izvi tatozoona kuti muSouth Africa ndozvavanogara vachiita mapati chero anokwikwidzana vachionesana vachiita yanonzi maliaison committee kumusha tinawo kuZimbabwe asi nguva zhinji maliaison committee yedu anowanzogara kuita misangano kana election yava pedo zvinowo kunowo kutaona sokuti vanotogara vachionana vachitaurirana nguva dzose
Avanga vari vaObert Gutu avari kumirira bato reMDC inotungamirwa namuzvaro Tokozani Kupe vari parunare kuCenturion kuSouth Africa neStudio 7. Tereri musakanganwa muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. apo tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa necyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuChimanimani mudunhu reManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbo vemutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. ZANU-PF yopomerwa mhosva yekupindira munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuChimanimani nechipinge.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tinokupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 28 kuMbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abanye eChimanimani namuhla ngemva kokugxotshwa imota yamasotsha ebithwele ukudla okwabelwa abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Abantu laba bebemelele ukuphiwa lokhu kudla. Ukwethulwa kwebhuku elilotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti encedisane lowake waba ngumholi wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo kuphazamisekile kancane namuhla ngemva kokuhluthunwa kwezinye izingwalo ngabacuphi ama-CIO. Abesifazana sebesungule uhlelo lokuphana amacebo okufinyelela amathuba kwezamabhizimusi lokukhokhelwa kwawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubikwa kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abanye eSkyline eChimanimani namuhla ngemva kokuba imota enkulu ebithwele ukudla kokunikeza abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai ingene ebantwini ekade belindele lokhu kudla yabagxoba. Ababone lokhu kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi imota yamasotsha le ibigijima ngesiqubu ngakho yehluleka ukuma kuseselesikhathi. Kodwa asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba. Lokhu kwenzakala abanye besithi ibandla leZANU-PF liholisa amalunga alo kuphela uncedo. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo uyakuphika lokhu esithi imota zebandla leZANU-PF bezincedisa ukuthwala ukudla njalo akusafanelanga kube la mabandla ezombusazwe abela abantu impahla. EZimbabwe lilokhu lithola usizo kunhlanganiso esizimeleyo kanye lamanye amazwe emhlabeni jikelele. ELeSouth Africa liphathise ngokunikeza eZimbabwe izinja ezilobuciko eseziqalisile ukuncedisa ukudinga abalokhu begqitshelwe izindlu lokunye okwadilikayo eManicaland. Ukuze sizwe okunenge okwenzakala eManicaland ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Sali Nobuhle Mlambo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePlatform for Youth Development ohlala eChechete eChipinge.
Umumo singathi usungu sibangcono kuyikuthi izulu alisani ilanga liyachisa kusitsho ukuthi endaweni eziningi amanzi seyehle kakhulu. Kodwa manje indaba zokudla lokho ezihlupha ngendaba yokuthi ukudla ye uyabuya impahla bezibuya sibili. Kodwa manje ngendlela abantu abasenikwa ngayo manje ayisondlela eqondileyo. Indlela yokuthi abanye abantu sebezama ukuthi sebethatha ukudla khona lokho zokwenza okwenhlanganiso yabo, banike abantu abasupport inhlanganiso yabo. So sokusiba nokukhala kakhulu ukuthi shwa abantu silodubo olunje, abanye abantu sebefuna singathi ukuthatha advantage of udubo lolu ukuthi bethabise abangakibo. Kodwa okwakathesi sibili amanzi ayehlile kungathi sokusiba ngcono. Then indaba yemzimba le eyabafi, abanye abaningi sibili abakatholakali, abanye bacathangela ukuthi ingxenye imizimba yabo yageleza yafikela kwele Mozambique, abanye basadinga sibili imizimba yezihlobo zabo ayikatholakali okwakathesi. Sisadinga lezinye izindawo ukuthi ingxenye ingatholakali.
Sesibuya kulolu uhlupho lokudla, kukhona elizibonele khona ngawenu ukuthi ngempela kuyenzakala?
Mina ukubona eqinisweni angizange mbone, kodwa kuyenzakala ukuthi kulomunye umfundisi ohambe eChimanimani wabona khona ngokuthi bayenza njani ukunika ukudla. So yena manje sesixoxisana sikuma WhatsApp khona lapha esithi nxa umuntu enezinto afuna ukuthi azifikise khona ngale eChimanimani kungangcono ukuthi yena ezihambele eyozenzela, ngoba inganika okhansela abanye kumbe ukuthi abanye abantu abantu abaningi abasaniki abantu ngendlela eqondileyo. Ngayibona ngisuke ngile conversation lomfundisi wakhona ngimbuza ukuthi kanti indaba yokudla ihamba njani. Wabe sengixoxela sibili ngasethi mani mani khona ngapha, wathi sesixoxile lathi ngapha saqalisa ukuzwa ukuthi hayi sokule ndaba enje esihluphileyo okuthi abantu ngapha labo sebengathi banyitha ukudla ngenxa yokuthi babe betshela ukuthi abasapoti ibandla lona leli.
Lo ngunkosazana Sali Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu Platform for Youth Development, ube xoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga esejejede eChipinge. Abesifazana sebesungule uhlelo lokuphana amacebo okufinyelela amathuba kwezamabhizimusi lokukhokhelwa kwawo olwe-Torch Business Factory. Lokhu kwenzakala ngalinyanga kambimbitho okuyinyanga yokunanza abesifazana emhlabeni jikelele e-International Women's Month, kubika uMark Peter Ntambe.
Izifundo zezenzele Harare zingenwe ngabesifazana abedlula abalichumo kokuqala abafelokazi abake babhekana lokuhlukuluzwa labanye abafisa nje ukuthola ulwazi. Unkosazana Patricia Ngwenya, omunye wabaphatheke kulolu hlelo, uthi laye ubone kufanele ukuba ebe ingxenye yezifundo ezinje.
Zisinika ithuba lokuthi njengawomama sizimele, singameleli ukuthi amanye ama-opportunities ngawamadoda kuphela. Lathi njengabomama siyazimela nje sibe lama-business akhangelekayo sibili. Sikhwanisa ukuzimela silolwazi. So injongo yethu ukuthi sifundisane ukuthi nxa sesilama-business ethu siyabe siwuhambisa njani ngendlela eqondileyo.
Unkosazana Ngwenya uqhubeke ethi yena ufuna ukusungula ibhizimusi labalindi ele security.
Mina ngifuna ukuba le security company. Vele ngikhangelela ukuthi lami ngijoyine khonapho kulamadoda khona, vele yikho engikufunayo lami ngibe one of the top ladies ku security. Vele ngaqeda ngifuna ukuregister company yami ye security, ngifuna ukuthi ngiyebhalisa ngokusemthethweni.
Unkosikazi Emery Marire, omunye layo ophatheke kuhlelo lwalamhlanje, uthi izifundo lezi zimvule amehlo njalo zamnikeza idlabuzane.
Ikosi iyasinceda ngokuthi nxa ule lokho ufuna ukuthi ukwenze in your life ungayenza i-course le iyangipha ukuthi ngibe ngumuntu lapho engizahamba khona ngiyabe ngile something in my mind, ngiyabe ngikwazi konke lokho engifanele ukuthi ngikwenze.
Unkosazana Petronella Nyamukondiwa, onguye okhokhela lezi zifundo, uthi uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi Torch Business Factory lujonge ukufundisa abesifazana ikakhulu kudaba lokusungula lokukhokhela amabhizimusi yabo. Unkosikazi Shane Mwadekuti obekhona laye namhlanje uthi yena unebhizimusi lokuthengisa amakha amnandi efuya inkukhu njalo elima namakhowa, ngakho ke udinga ulwazi lokuthuthukisa ibhizimusi lakhe. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqhubekela phambili luphathisana labesifazana ikakhulu abafelokazi labahlukumeziweyo befisa ukuthola ukuziphilisa ngesikhathi ilizwe libhekana lobunzima kwezomnotho lokusilela kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama siqhubeka sikhangela umonakalo odalwe lizulu lesiphepho. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu abalitshumi lasikhombisa abafele engozini yomlilo olumathe kusakhiwo silamahofisi lamavinkeli edolobheni leDhaka kwele Bangladesh lamhlanje ekuseni. Kulamakhulu abantu ababikwa belimele kakubi beseqa ngamafastela kusakhiwo esilesitezi ezilitshumi latoba mnumunye. Kwele Somalia khona kufe abantu abalitshumi lambili kwalimala abangamashumi amabili ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni esigodlweni seSomalia iMogadishu. Imbiko yokuhluthunwa kwenhlelo zokwabela abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho ukudla eManikaland ngamalunga ebandla lezanu PF njalo eluncitsha abamabandla aphikisayo sokucunule kakhulu uZulu othi ukudla lokhu kumele kuphiwe umuntu wonke okudingayo. Limbiko ibangele ukuthi ikomishini ekhangelane lendaba zamalungelo iye eManikaland ukuyacwayisisa okwenzakalayo. Le komishini ithi iza kwethula impumela yocwaningo lwayo kusikhatshana esilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla seZanu PF uMnumzana Belief Gawule lo dokotela Nkululeko Spanda oyisikhulumeli sika mnumzana Nelson Jamisa umkhokheli weMDC onguye osungula lingxoxo.
Monami into engaqondanga njalo embi kakhulu ukuthi kutholakale abantu benikwa ukudla ngendlela ukuthi kukhangelwa ibandla basuka kulo. Ubuntu bakhona buphumi kahle njalo labantu ababe bencedisile njengoba usizo oluningi luvele ebantwini nje sabaza ukubona kunzima kakhulu nxa yokuthi singehlelwa ngesinye sisenzakalo ukuthi basebenzela ndawonye leZimbabwe nxa kuyikuthi siphathana kabuhlungu kanje.
Babugawule likwenzelani kahle kahle nxa kuliqiniso lokho?
okuqala engathanda ukuthi ngikutsho ukuthi ezinye izinto zimele zidingisiswe, zigqwayisiswe, kubonakale sibili, kube nabanye abantu abangayikhetha ihlangothi. Kunjengokuthi kule ngatsha ezizimele zethu, ama-NGOs labanye abathile, labanye abavela nje kumazwe ngala asincedisayo eduzane omakhelwane, yibo mhlawumbe abangathi befikile phansi bethi sihlangane lalokhu, sihlangane lalokhu, akusiphathanga kumbe sihlangane lalokhu, besebenzisisa lo msebenzi kahulumende ezizithethele imisebenzi. Ngoba mina ngithanda ukuthi ngikhiphe kakhulu umsebenzi lo, singawupoliticize, ngoba into umsebenzi kahulumende, uhulumende ngowabantu bonke, uhulumende ngowabantu bonke. Ngokunjalo-ke akumelanga sipoliticize noma yini okuphathelene sehlangalo senefesi njengalesi. Njalo abantu bafile, akumelanga sipoliticize ukufa kwabantu. Abantu balimele, abantu kube yingozi nale ehlele wonke umuntu, kungakhathali ukuthi umuntu ngowezanu p f ngwani, akabhalwanga umuntu wonke ukuthi lo ngalokhu ngalokhu ngaliphathi. Abantu balimeleyo wonke uhulumende akwenziweyo kuhambe kuthethwa ngamabhukisho isalashwa abantu, anzange ngizokutshela labangabe-ZANU PF labangabe-MDC. Khonokwana angikwazi ukuvela ngathi vele kakhulu.
Kodwa beqinisele lokho esikutshoyo phela ukuthi iZANU isuke yenza lokhu ukuthi besiphatha abantu. Sibonile phela into ezinjengamavidiyo aqambe mangangithi, sibonile abantu bezanu bexotha abantu elayinini njalo bebuya begqoke amazambi yezanu belayiniswa ngamazambi yezanu. Sabona futhi lezi mota zezanu zilayinele ukuthola ukudla, kukanti kumsebenzi ofana nalowo ufanele wenziwe ngendlela esegcekeni njalo enza ukuthi wonke umuntu azizwe ekhululekile ukuhamba ayephathi ukudla. Ayikhona ukuthi sekukhanye ngani kuthiwa kufanele ukuyigqoka iZambia kumbe uthwele ikhadi ukuthi uthole ukusizwa ngesehlakalo esimbi kakhulu. Mbonani mina ukuthi singabe sikukhangele ngaliphi icele kumbe ngaliphi lihlo, kubi kakhulu ukuthi kubonakale endaweni efana naleyo abantu bebuya ngezimota zezanu kumbe bebuya begqoke amazambi yezanu. Angikhona ukuthi singaku-excuse kanjani lokho.
Alubana babugawule kungabe MDC kungodokotela Sibanda labasekeli babo abaya khonale eManicaland begqoke izikipa ze-MDC behamba ngezimota ze-MDC bethandela imitsaro ye-MDC beliyakuthini lina njengebandla?
Ngiyamuzwa sinodokotela Sibanda ekubeka ukuthi abantu babegqoke irigalia njengokubeka ntungamile. Kodwa-ke mina into engiyitsho yukuthi hayi abantu bakithi ukuthi basadinga imfundo. Nxa kukudlalo kwenzakele ngalolo hlobo ikuthi mina kangikubonanga, kade ngingakusoze ngikuvume ukuthi angikubonanga. Kodwa-ke ngizithi nxa kwenzakele into enjenganaleyo, hayi kungabe kuphambanisekile. Imfundiso sadingakala ebantwini bakithi ukuthi bayehlukanise inhlelo ezinjengalezi lenhlelo zephathi, ngoba lapha umbuthano le khona eyokulungisa ngaloko umbonakalo lo ayiso mbuthano wephathi, imbuthano yabantu, imbuthano yakwahulumende, abantu behlangene bonke ngohlupho olubehleleyo. Kungakhathalekile ukuthi umuntu ungayiphi bandla, kungakhathalekile ukuthi umuntu ungayiphi i-church. Njalo akudingeki ukuthi abantu bahambe egqoke irigalia. Irigalia kayidingakali, kodwa-ke ogqokile irigalia ngokuthi uyayithanda nje irigalia yakhe, abanye sebeyithatha irigalia leyana beyisebenzise noma ngasiphi isikhathi, hayi sibaxoleleni bakithi ngokuthanda kwabo ukugqoka irigalia kodwa kungatsho lutho. Okungaba kubi ukuthi wonke umuntu oza lapho ebuye segqoke irigalia sokungani isikhathi samakhampeni, hayi akusilungiseli lutho lokho. Esokuqakathekileyo ukuthi kathesi sibambaneni ngohlupho lolo lukhona, sibone ukuthi sincedisana njani, ngoba bona ababancedisayo aso bantu kuphela bephathe eyodwa, abantu abamathetha atshiyeneyo, abamabandla atshiyeneyo abakhambisa ukuncedo khona ngani. Ngokunjalo uncedo lwakhona luyamukeleka, luhamba luphiwa uhulumende, uncediswa uhulumende weZimbabwe onguye olahlekelwe ngabantu.
Le mqotho lelo babugawule akuyiqibe ngamafitshane dokotela.
Awuboni-ke kuhle ukuthi kwezinye izikhathi ey'ntweni ezifana nalezi kube khona ukuzwisisana kakhulu ekukhulumeni. Njengoba ubaba uGawule litsho ukuthi hhayi laye uyakubona ukuthi mhlawumbe kungabe kakwenzakale, ngoba yena akakubonanga kuyabe kuliphutha. Yiyo le ndlela ebengiyibona ebesikubona ngayo lathi ukuthi hhayi bekufanele ukuthi abantu lanxa umuntu ebonakale siza atshele ukuthi hhayi wena ngikwenze ngale ndlela ngoba zethu selabanye abantu iy'ndaba zombusazwe ekusebenzeleni ukusiza abantu. Mbone ngani nxa singaqhubekela phambili samabandla wonke elandela indlela ekhulunywe ngubaba uGawule, mbone ngani ilizwe lethu lingaphucuka kancane.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC, ubexoxa endawonye lo mnumzana Belief Gawule webandla leZANU PF.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Kube lo mbuthano lamhlanje eHarare okunanza inyanga kaMbimbitho okuyinyanga yokuqakathekiswa kwemisebenzi yabesifazana emhlabeni jikelele International Women's Month. Abanengi abaze kulomhlangano bathi kuqakathekile ukuthi kube lemithetho yokujezisa labo abephula umthetho oqondisa ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa okumunyethwe kusisekelo sombuso. Kubika uPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Iningi labakhulume kulombuthano wanamhlanje owenzelwe eMedia Center eHarare bathe isisekelo sombuso siyaqhakathekisa abesifazane beZimbabwe, kodwa kakula sifiso sokusilandela kunkokheli. Unkosazana Eunice Hove, omunye wabakade bekulumbuthano wanamhlanje, uthi kumele abesifazane batholiswe imfundiso ngamalungelo abo, njalo leyo mfundiso itolikelwe ibe ngendimi abazizwisisayo.
I believe ukuthi abantu besifazana bakwanise ukuthi babalance for better. Abafazi bafanele bafundiswe. Ama-messages e-constitution kufanele ukuthi khona a translate into vernacular, like my sister said, abesindebeleni abeshoneni, so that even umuntu osemaphandleni uyakwanisa ukuba ke yedwa azuthi ama rights akhe aminjani. There is also need for continuous awareness raising wherever each one of us who is aware of the constitution goes. Talk about that message. It is your right. You need to know about ABC. People need to know their constitutional right. Whether you're a man, whether you're a brother, whether you're a sister, we need gender balance, because balance is for better and balance is development.
Omunye njalo obekulumhlangano yintathele izindaba esebenzela iMedia Center abayibo abaqoqeke lumbuthano uNkosi Khona Dibithi. UDibithi yena uthi isisekelo sombuso sisobala ngamalungelo abesifazana.
Umhlangano esibe layo namhla abantu bakhiphe imbono eqakathekile kakhulu. Ikakhulu ekuthini iconstitution yethu yeZimbabwe ile mthetho engancedisa ukuthi omama bakwanise ukungena emsebenzini, bekwanise ukusebenza ukudevelop ilizwe laseZimbabwe. Okuqakatheke kakhulu ukuthi imthetho njengoba ikhona kusho ukuthi akula muntu ofuna ukuyi-implementa leyo mthetho. Njalo kuqakathekile ukuthi abomama bathe kungcono sizithathele thine sikuthatha amandla la siwafake ezandleni zethu ukuthi siforce uhulumende ukuthi a-implement ama-laws lawa ngoba avele akhona. Okunye okuphumile emhlanganweni lo yikuthi khona abantu bathi khona i-power ekhona isebadodeni. Njalo nxa amadoda engafuna ukunika omama amandla lawo abasebaphiwe yi-constitution, kutshengisela ukuthi akula muntu ofisayo, kungaba ngabezombangazwe, ukuthi ba-implement izinto lezi eziphakamisa omama. So omama bebesithi qakathekile ukuthi khona izindaba zona lezi ezinjalo zilungisiswe nguhulumende. Nxa zingalungisiswa nguhulumende, kuqakathekile ukuthi omama noma basemakhaya bafundiswe ngezinto eziku-constitution ukuthi ivoice yabomama ibe yinye be-demand ama-rights abo.
Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngendlela yokunanza ukuqakatheka kwemisebenzi yabesifazana lendima abayidlalayo ekuthuthukiseni ilizwe. Okwenziwe ngalinyanga kaMbimbitho eye-National Women's Month minyaka yonke. Lumbuthano wenziwe phansi kwendingimba ethi hashtag balance for better. Ubuqoqwe ngabomsakazo oweStudio 7 usebenzelana labe Media Center. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingoPraxedis Jeremiah.
kwezemidlalo lamhlanje isiphathamandla se-Highlanders uNhlanhla Dube uthi lo nyaka bazalwisa ukuphakamisa zonke inkezo ezikhona elizweni esigabeni se-Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluma nentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uDube uthe nyakenye bekungumnyaka wokuvuselela isiko bekugoqela ukufundisa abadlali ukuba kutshoni ukudlalela iqembu le-Highlanders kanye lokufundisa abadlali laba le ndlela leli qembu elidlala ngayo enkundleni. Oqhubekele phambili wathi leli qembu alinyeke liyale lokhu limi ndawonye njalo kumele lokhu kukhanye ngendlela elizadlala ngayo lo nyaka.
Lo nyaka kuzamele sithi singangena enkundleni sisebenze gadalala ku-20 izithukuthuku sifinyelele kuma-final amaningi njalo kuvuma siphakamise inkezo zakhona. Lo nyaka kumele sitshengisele ukuba sileqembu eliqinileyo elenelisa ukumisana lamanye amaqembu adlala kusigaba saphezulu, ngoba ngaleyo ndlela sizabonakala ukuba kule ngqubela phambili eqenjini lethu.
Iqembu le-Highlanders nyakenye liphutshe imidlalo yalo lihlezi endaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo ngemva kwentshantshu zanyakenye iqembu le-FC Platinum, kuthi endaweni yesibili bekule qembu le-Nkezi Platinum, ikanti endaweni yesithathu bekule qembu le-Chicken Inn, kube sekusithi endaweni yesine bekule qembu le-Triangle. Iinkokheli zeqembu le-Highlanders zidinge abadlali abambalwa abalolwazi lokudlala kusigaba saphezulu ababalisa uNqobi Zitha Masuku, uBukhosi Sibanda kanye lo-Prince Dube ukuthi bazophathisa abadlali babo abasakhulayo njalo lokhu kwenze abalandeli bomdlalo wenguqu belikhangelele njengelinye lamaqembu aqine okwamagama lonyaka. Loba kunjalo amalungiselelo alo angokuqala kwemidlalo yeliga wasahambanga ngemfanelo njengoba abadlali beke bakhalala ukuzilolonga okwamaviki amathathu bekhonona ngokungatholi kwabo iholo lenyanga kazimandlela likanhlolanja. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMathinda Dlova kayenelisanga ukungena umhlangano wanamhla lentatheli zemidlalo, kodwa uDube uthe balethemba lokuba kuyade kufika umdlalo wesine abafana sebeqine nje sebefana labadlali bamanye amaqembu abangazange bephazamiseke kumalungiselelo abo. Imidlalo yalonyaka ePremier Soccer League iqala kusasa, kodwa iqembu le-Highlanders lizaqala ukudlala ngomgqibelo lapho elizavakatshela khona iqembu le-Black Rhinos esikolweni. Le-Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Highland silethemba lizenza okubonakala nje ngokuthembisa kwenu lonyaka chila moya hi hi siziqibeke ngokukhangela bezihamba phambili kubhubhe abantu abahlanu eChimanimane kade bemelele ukudla ukuphiwa abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho namuhla ngemva kokuxotshwa imota yamasotsha. Kwanele mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.